Makadiko, Masurase, Masurase, Vashamarab Studio 7, Iowa, Tinofara Chaizo, Nina Uza Munotipa is Kupa, America, Tinofara Chaizo, Mobudisa, no Onges, Ravans, Kamkat Minika, DS Bau, Iowa, Tudakutin, the Chaiko, Kunevavo, Varonga, Kudaku Pemberera, Vamugabe, Kanakuvarangarira, Zunus, Akanaka Chaizo is also Vamugabe. Tinototi varangarirwe nekuti vamugabe zvinhu zvavakaita zvakawanda muzimbabwe zvakanga zvisingashorwe kunangwe zvavo vaita zvaishorwa zvaingovapo nepapo zvasiyana naiko zvino vamugabe havana kusvitsa pakurerusa nyika yezimbabwe semarerusirwa yaitwa iko zvino navamunangarwa vamugabe vachatonga nyika yezimbabwe yanga iri nyika yaizikamwa kuti kunangwe South Africa madiaspora kana tichinge tange tahlasegwa nemasouth african vamugabe vaitovhoisa zvokutoti masouth african aitosvika pakuhla kuti hei murume wataura unohlisa vaitobva varega zvavanenge vachiita saka tinoti vamugabe ngavarangarirwe chaizvo saka mapurisa ngaatendere avo vari kuda kurangarira vamugabe nekuti zvinhu zvakanaka chaizvo kunangwe zvava vasina kuiswa kuhirosi
pastudio 7 Makadiko vashamarari nawo vanoshandira Studio 7 kuti tinzwe mabroadcast enews dzakanaka kudai ini ndine chichemo inini maererano nemaNGOs ari kushanda mumareserva shuwa mamwe acho ari kubetsera vanhu asi vamwe vacho vari kushandisa vanhu zvine utsotsi zvisikanzwisisiki tokumbirawo kuti vanoongorora vationgororerewo mamwe maNGO nekuti vanhu vanozviuya iti kunyorei mazita nhamba dzechitupa zvese for years mokotorwa zvanyararwa modarozve endi munoswedzwa muripo musina chamadya zvinofumura uye zvinoita kuti vanhu varwisane taimbokumbirawo kuti maNGO aongororwe tapota vanoona nezvazvo pamwe pacho munongonzi uyai tiite project yakadai yemunoona munaiita project iyoyo haina zvainobudisa asi kunze kwokushandiswa mahara
makadiko pastudio 7 apo vanamukoma hwande munoita basa nebasa ramunobata renaudzo chokwadi dzamunotipa tikuno kuchiredzi zvanupiefu kuvhundusira vanhu vari kuvhundusira vanhu ngokuti mukase kuita musangano wenyu vanenge vakutosvika votosvika vokuti ichichi zviri kunetsa tokutendei neinifomesheni yamunotipa yechokwadi
makadi henyu pastudio 7 ndinofara nechikukwasaimo sevashamari vestudio 7 ndinogara kukaroi pane nyaya iri kuitika pano pachikangwe primary pane vanhu vemabhepi vakutosa mabhepi asi mushure mezvo pane vanhu vezanupf vari kurambisa kutora vakurambisa kutora mabhepi vachinzi iwo ruo triple c saka ndinokumbira kuti zvinauye muchipabhu reshe vanhu vacho vati kuita izvozvo pane vakadzi vakati wandei achi vachanyanya kuziva mazita avo ndiye anonzi peshi neumwe anonzi airport nevanzi my mother saka ndinokumbira nauye muchipabhu reshe because pakatoipa pachikangu primary school inii kundavasita rangu hazvitoiti because vazhinji vanondiziva saka ndinotenda kuti nauye ibude pastudio 7 pakaroi pachikangu primary school
makadini pastudio ndinodawo kutaura mashoko angu panapa ndakanangana nemunhu uyo anonzi Charumbira uyo maitiro ake Charumbira ekuda kumira nezanupf achipomera vachamisa kuti ndo munhu anoita mhirizhonga udofu hwake hwakahuwa nepfuo kusadzidza kunomuitisa zvinhu zvakadaro zvinhu zvingani zvaitiwa nezanupf vanhu vari kuurayiwa vari kuabdakta vanhu vachiurayiwa hazvioni zvese izvizvizvo vanoda kupomera sisi zvisizvo saka dai kukwekwe dai kuri kuti hapana kumirwa kuti vanhu dzoserai havasi vachamisa vakataura kapai mutauriri wakataura kuti dzoserai chii chaiitika saka isu tisitongorohwa tikangeisa maoko muhomwe tichingorohwa utikwanire Charumbira utikwanire kuti kwanire chaiko chaiko saka tongorohwa isu takangeisa maoko muhomwe unoti kwanzi imi vezanu munoisa maoko muhomwe mukaisa maoko muhomwe muchisungurudzwa papi imi ndii muri kutoshungurudza opposition party yava Nelson Chamisa muri kuishungurudza imi vanhu vezanupf handizivi kuti makaita sei asi chisingaperi chinoshura matopera matopera ndatenda zvikuru.
Hallo pa Studio 7. Mari kudai vapindira pava shamarari ve Studio 7. Varambe veikona kutipa naudze chokwadi. Takashingirira tirimwo, tinotenda President Chamisa nekushingirira kuti handikoni kupinda muhurumende vote yevanhu isina kuremekedzwa. Saka dai Mwari apindira, chinangwa cha President Chamisa chidzadziswe kuti kuvota kwedu kuremekedzwe. Chetiri kutyira vabereki, vana baba nevana mai, mutemo we defense force ne police force, kuti tikasvika pamavhoti mareformers na kusainwa mutemo wechishanda, tinopera zvokuurayiwa futi. Mwari ngavatiitire zvakanaka.